Mangwanani akanaka tereri tinosangana zvekare mangwanani asi uri musi wechitatu zvita 18/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vane maFacebook, chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vanosanganawo nevemakereke muZimbabwe. Sangano rechitungwiza Omnibus Operators Association rinoti kuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha kwava kuita nani. Iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vange vachishanya muZimbabwe apo vakasangana nevatungamiriri vemapato ezvematongero enyika kusanganisa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. VaMbeki vari kuedza kuuyisa mapato aya nevamwe kuti vagare pasi kuti vaite hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika. Izvo zvinonzi zvave kunyanya kukanganisa South Africa. VaMbeki vakaitavo musangano nevemakereke. Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti pari zvino VaMbeki vari kuedza kukurudzira kuti paitwe nhaurirano munyika. Tabata Dr. Mtata tikati muna VaMbeki sezvo vachipomirwa mhosva yekurega Zimbabwe ichimwandauka mazuva avakange vari mutungamiriri weSouth Africa.
VaMbeki vahwande ndinofunga ndio vanga vari mutungamiri nevakanangana ne GNU ya 2009-2013. Ndinofunga VaMbeki zvavari kuda kuita kutsvaga nzira yekuti ivo vanhu vemuZimbabwe vangasangana sei, vangaisa misoro yavo pamwe chete senduro, asi kuti vanga facilitator sei kuti ivo vanhu vemuZimbabwe vaite engage. Kana zviri izvo zvavari kuda kuita, ndoona sokuti chinhu chakanaka. Saka tinofanira kuti tichiongorore, mukaona zvavari kuita havana kuya kungozotaura nevanoita zvematonge gwenyika chete, asi vari kuonawo nevamwe vanhu vari muma non-political sector functions. Izvozvo zvinoratidza kuti vari kuda kutsvaga kunzwisisa kuti vanhu vazhinji vari kuona sei nyaya dzatakatarisana nadzo senyika, uye zvemazano akasiyana siyana iwawo angaiswa sei mugango rimwe chete kuti tigowana minduro inotipa mufaro senyika, kwete kwenguva shomanana asi kwenguva yakareba. Vawande,
makasangana navo pane zvavakakutaurirai here maererano nekuedza kwenyu kuvisavo nhaurirano muZimbabwe?
Vakatudza kuti vaiziva basa ranga richiitiwa nemakereke, kubva kumakereke atinodyidzana nawo ekuSouth Africa Council of Churches. Avo vanga vavazivisa pavaiuya kuno kuti macheche ekuno ari kuita chii. Saka vanga vachiziva ibasa rinoitiwa nemachechi. Asi chavanga vachitsvaka ndechekuti vazvinzure voga kuti tinoona sei nyaya dziri kuitika munyika, uyezve tinofunga kuti dzingagadziriswa sei.
Pane zvamakanyorerana pasi here? Pane zvamakabvumirana here maererano nekubatsira kuisa nhaurirano munyika?
Kwete, hapana chanyogwa pasi. Inguva yokutarisa kuti munda wakamira sei. Iko zvino sokuona kwedu vanoda kunzwisisa mamiriro akaita zvino. uyezve kuti vanani vanoitei kudai tingati mapping exercise saka hapana chati chabuda pachena but tinovimba kuti vanhu pavanoramba vachitaurirana vanogona kubvumirana kuti process yakadai nzira yakafanira kuti ipfuurire mberi ichienda mberi ndeipi pari zvino hapana chati chanyorewa pasi vawande
Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuHarare ne Studio 7. Sangano rinomirira vemabhazi anotakura veruzhinji muchitungwiza rechitungwiza Omnibus Operators Association rinoti zvinhu zvinenge zviri nani munyaya dzekuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha iri kubva kutanga kwesvondo rino. Mutauriri wesangano iri Vafarai Muza vanoti kubva mukupera kwesvondo mitsetse yemabhazi nedzimotikari zvinofamba nedhiziri miduku zvakanyanya mumagaraji avanotenderera mumusha uyu. Asi vamuza vanoti mitsetse yedzimotikari dzinofamba nepeturu ichiri yakareba zvikuru zvinove zvinoratidza kuti peturu ichiri kunyanya kunetsa zvichienzaniswa nedhiziri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pasondo rakapfuura iri mafuta anga achipa kutambudza zvikuru nekuti anga asiri kunyanyawanika zvikuru sedhiziri rinoshandiswa pakutakura vanhu veruzhinji. Asi iro svondo iro rineri ndichiona mitsara inomirwa ichitsvaga mafuta iwo edhiziri inenge mipfupi zvikuru sei, zvichiratidza kuti zvinodayira kuti patiri kupinda muholidhe yedu iyo yekrismas tichange tiine mafuta ari nani. Kana zvirizvo zvichasimba zvakaita mitsara yedu nekuti ndikuona kuti inenge mipfupi zvakanyanyisa kupfuura svondo rakapfuura.
Chii chingadai chaita kuti mitsara ive mipfupi?
Zvinokwanisa kunge zvakadaro nekuti vanounza mafuta vanokwanisa kunge vakagadzirirwa sezvo tiri kuenda kuzororo rekrismasi riro zororo guru pagore.
Imi matenderera nzvimbo dzipi dzamaonawo kunge dzadzisina dambudziko rakanyanya remafuta?
Ndinoona munzvimbo yatinogara yechitungiza inzvimbo ine masevhisesheni akati wandei, uyezve unoona nekuungana kwevanhu munzvimbo dzekukwirira dzatingati mabhastops. Nzvimbo idzodzi ukadziona dzichiwanda vanhu zvakanyanyisa chinenge chiri chiratidzo chekuti mota zhinji dziri kumitsara yemafuta. Saka vanhu vanenge vasina vanhu vanoatakura pai pamugwagwa. Saka kana ukaona pamugwagwa ipo paya pai kuri kuseni nzvimbo dzinomira mira vanhu idzo dzedze dzina vanhu vashoma, chinenge chiri chimwe chiratidzo chikuru chekuti mafuta ariko. Uyezve tizofambawo nekufamba kwatinoita munzvimbo idzo dzee dzinodirwa mafuta tandichitoonawo toti mitsara yanga iri mudiki sezvakaita pachikwana paya paglo. Unongonga uchitoona kuti pane motikari 4 dziri pamutsara, motikari 5 dziri pamutsara, zvichitoratidza kuti vanhu vakanzwa kuti mafuta ari pakati havasi kunonomhanyira vakawanda nekuti mafuta vanenge vanawo kana kuti kunzvimbo kwavanenge vari anenge ariko ikoko.
Mataura nezvekuwanikwa kwemafuta edhiziri, ko mafuta epeturu?
Ndaona nzvimbo dzakati kuti dzanzi nemitsara yakatirebei yemafuta epetro iratidza kuti kuwanikwa kwaona kwakatisiyanei nedhiziri. Asi ndamboona dzimwe nzvimbo dzakati werengekei imo muchitungiza imomo zvekare dzanzi dziratidza kuti dzanzi nemitsara yepetro zvichiratidza kuti fio yachona iyoyo yanga iripo. Taona masevhisesheni anenge mairi mana anga aine petro asi mitsara yacho yakatirebei kupfuura yedhiziri.
Dhiziri riri kutengwa nemari papombi?
Riri kuita $17.90.
Izvi zviri kukusiyaiwo papi imi vanotakura vanhu vemabhazi kuti munge muchizochajawo mari dzenyu kutakura vanhu?
Kana ari mabhazi chaiwo chaiwo, zvinhu zvinoitika mukurarama neikonomi zvinoenda zvichinja chinja. Mazuva akauya zvupko zvaisiya tisina mari zvachose, asi tiri kuona kuti ezvezvi nechimiro chiri kuitika pari zvino izvi nekuadjasa kwatiri kuita nekutora yatingati reality yezviri kuitika nekukwira kwemafuta kuyekwi ende uyezve nekudzikama kwaamboita ari panzvimbo imwe chete pamutengo, zvapa kuti tiadjasewo zvokuti at least taakusara tine cheuviri nekuti mabhazi mazhinji akaenda kuzvupo. Saka murod yamite mumabhazi asaramo amashoma zvakanyanyisa. Saka kune vane mabhazi akasara asina kuenda kuzvupo aya mabhazi ariwo kurarama kwawo kwaanani.
Asi muri kusanganawo here nematambudziko kusvika pari nhasi mukutakura vanhu kuenda vangava vemabhazi vanoenda kumaruwa nevari mumaguta?
Isusu kazhinji tiri tinotakura vanhu vari vari mumaguta. Tinotiopa nguva dzidzi dzekuti kwakumasikati sikati kuye kuye. Basa redu rinodzikira zvakanyanyisisa zvekuti una motikari dzingave dziri nani nekuti vanhu vaya vakarega kuveu nevanhu vanofambo wakati wandei mumotikari zvichienderana nemafuta acho kuti nemutengo uriko mazuva ano unoona kuti basa rako haribude zvakanaka. Saka unenge wakumirira panguva dzine dzava kufamba vanhu vakawanda sezvakaita mangwanani nemanheru basa redu harizonyanye kutambudzika.
Avo vanga vari mutauriri wesangano rechitungwiza Omnibus Operators Association vaFarai Muza vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutoko vakavhiringwa nemhirizhonga yezvematongero enyika pamwe nokunyimwa chikafu nezvimwe zvekurimisa pazvirongwa zvehurumende vakaumba sangano iro ravanoti richatungamira kuti varipwe pamwe nekuti vasarambe vachishungurudzwa nekuda kwenyaya dzezvematongero enyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vakaumba sangano rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. So, avo vakashungurudzwa.
Tinoitenda hurumende kuisa kwakaisa NPRC kureva kuti inoto nechinangwa chekuti tipodzane maronda titaurane chokwadi kana tichiripana tiripana. Tobva tati zvinhu zvakadaro hazvadzi kurireke futi.
Vabhanire vaendera mberi vachiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kuNPRC kuti zvisarambe zvichiitika.
Munomu hatina kugara zvakanaka semavictims. Chekutanga ndechekuti tichingori victimizwa tinonyimwa chikafu. Nyangwe chikafu chikava chikanjiitie social welfare chinoenda chiri on partisan basis. Chinogoyewa kana chichienda mumaruwa chinoenda pachairman wezano achiende pane social welfare office akafanira kunge sabhuku kana kuti mambo. Chinotanga chitosvika pachairman wezano ndiye anozonyora mazita ukondirupita pakuiwa pacho.
Imwe nhengo yesangano iri uye vaimbova kanzura weMutoko Rural District Council vaShem Kativu vaudza Studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero.
Zvotakaitwa kashungurudzwa sei taitirwa izvozvo. Taka tapara mhaka yei isi taita zvematongero enyika zviri pamutemo. Kuva opposition handi kuti wanga wapara mhaka. Saka isi tiri kuti tikaungana segrupu sekutaura kwatakaenda kuNPRC tichivataurira kuti ndizvotiri. Vakataura kuti aiwa kugrupu renyu kana rawe munouya tinotaura tese. Takavabrifa tikavataurira zvotiri but tinogona kuti tiungane tisangana nemaperpetrators nemavictims pamwe chete.
Vakativu avo vanove nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vati vave kuunganidza umbowo hwezvakaitika sezvakataurwa neveNPRC uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirwa neveNPRC. Munyika makaita mhirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachishandiswa nyaya dzematongerwo enyika. Mhirizhonga iyi yakaita kuti vaive vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mokunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri weZANU-PF panguva iyi mushakabvu Robert Mugabe. Hatina kukwanisa kubata veNPRC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi commission iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo mumatunhu ese munyika nechinangwa chekuti mhirizhonga kana kushungurudzana vanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kugarisana murunyararo. Ndakamirira Studio 7 paMutoko Center, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vakaudza dare resenate nezuro kuti vachabudisa mari yemapepa yama $10 nema $20 nekukurumidza. Mudaily News muchuchusi munyaya yamai Mary Chiwenga akaudza dare redzimhosva kuti amai Chiwenga vachiri kufunga zvekuuraya vaConstantine Chiwenga. Chronicle rine nyaya yevanhu vaviri veZimbabwe vakafa, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara nemuvhuro kuSouth Africa. mushure metsaona yebhazi rakange rakananga kuZimbabwe. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokukokai vateereri vestudio 7 kuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadini, makadini, muri yeZimbabwe nemi mose vashamarari nevateereri vestudio 7. Zita rangu tinoitwa Mashoshe. Ini muzora nhasi ndinoda kupindura avo vanonzi vaparadza vakataura svondo rapfuura vachitaura panhau yamapassport. Vaparadza handize mweya wavainawo muhana mavo kuti mweya werudzii, nekuti matauriro avaita vaitoita kunge kumhuri kwavo kustori naari kudhayasipora. Ndakavanzwa vachitonongodza nekutemura kutaura kuti vanhu vakudhayasipora vanofanira kutenga mapasipoti kana kutora mapasipoti nemari yekunzvimbo nyika dzavari. Izvo zvinova zvinhu zvinondikatyamadza nekundivhundutsa zvemhando yemandiriri yemandoro kwati kuti kondeingei nei sei vaparadza vachitaura mashoko anokatyamadza kudai. Ndava vanhu vari kudhayasipora vana kuenda nekuda vakaendeswa nesituation yakakonzereswa nehurumende yavaparadzai. Saka zvedi zvemazviro kwazvo zvinofanira kutaurwa zvizivikanwa kuti vaparadza zvavakataura handizvo. Vanofanira kudzoka vokumbira ruregerero votaura zvinhu zvinogwara. Ai, munhu wekupa anotaura kwaasina kuswera, munhu anorotomoka kwaasina kurota, chii navo? Ngavatipanire semari yebhazi. Ah.
Pastudio 7 makadiko. Ndivabatapsa ari kutaura panapa. Vana chirumhanza vadi kutenda ba. Ndo problem yavo iyi, ada kubvuma ba kuti ZANU-PF yatadza zvinhu. ZANU-PF yakabirira maelections zviri pachena, yakabirira sarudzo. Manditi nhasi uno muda kuti Chamisa abvume kuti Mnangagwa ndiye president. Koima musi kubvuma wane kuti upfumi makonewa zvingori pachena izvo semhanza yegudo kuti matadza upfumi, asi muri kungoramba wanoti hey, murikugadzirisa, murikugadzirisa, murikugadzirisei? Chinozikanwa hapana. Kungoziva kuti hei arikudira jecha, hei arikudira jecha. Hapana jecha riri kumbodirwa baba, muri kutadza kugadzire zvinhu, muri kukundikana mazana amuna mapererwa. Ipai Chamisa chimuti, hamhanya nechimuti, munoziva chimuti. Chitanda chamuremera Munangagwa, ngasiyane nazvo, hanzi zvake zvekutungamira nyika izvi. Chake kungoti hei tichingotonga, tichingo, munotongei munyika musina mari? Vanhu vachifa nenzara muzvipatara zvinhu, vanhu vachifa, asi vari kubatsirwa. Musadaro bana Munangagwa, hamuna tsidziso.
Makadiko vatefenyuri vestudio 7, ndimi munacho chirongwa chenhau dzechokwadi. Taimbokumbirawo mumbotibvunzirawo baba Chamisa kuti ko maaudio edu atinotumirawo vanomanzwawo here, vanomanzwawo here, vachiti kudii nawo vana veZimbabwe tatambura tawa muno muSouth Africa. Vachamisa dei vaigona, vaigona kungotsvagawo rutsigiro nyika dzepanze koko. Ndatenda hangu.
Inini ndoitwa Manikedza, ndiri paRustenburg apa. Ndiri kutaura nchiti nyaya yamaichivenga inondibata-bata bhozi. Apa ndivo vakuona kuti zvoni maichivenga vakaba mari vakanikira, nokuti nhasi varambana, nokuti nhasi havachawirirana. Ndopavakuona ko vakadoo zviburitsa before vachiwirirana, vakadoo kuzviburitsa kuti mukadzi uyu aiba mari aiita sevaiita zvinhu izvi vese. Vanhu vari pamwe chete vanhava, tipaonei papa, vanhu vamwe chete, vanhu vaitoita zvimwe chete. But nenyaya yekuti havachawirirana nhasi, ndopavakuti zvoni uyu aiba uyu aiita sei, because vekuti havachawirirana.
Makadi makadi vanhu vestudio 7, isitirinani zvedu. Ini ndiri kusouth africa, ndinoitwa Stephen Mudekonye. Nevachirumhanza handisivi kuti vachirumhanza vakapfekwa here neZANU-PF. Kana ivo vakapfekwa neZANU-PF vachidya vachiguta, ngavadle vachiguta. ZANU-PF hatichaidi. Chii chiri kunaka? Chii chavanoti Chamisa ndiye ari kuisa mashangisheni? Chamisaunoisa mashangisheni noisa mashangisheni sei? Chamisaone mari kana kuti ivo ndiva anodhila nezvemari ZANU-PF? ZANU-PF inongoda kungopomera zvinhu zvokungopomera ndozvainogona. Vanhu veZANU-PF bava haticha kudii taneta nemi na mnanga gwaweni haticha kudii kantaneta wachuru manzi andizivi 207 mnungu wabudisireko wachuru manzi washita urapa hatitodi kana niko wanzi wachuru manzi hatitodi taneta and tired.
Maswira sei pa Studio 7 apo maswira sei pa Studio 7 aiwa tinotenda nenews dzinodai kudakadza tinotenda chaizvo muri sei vana mukoma Blessing Zule vana mukoma Tanoka Wande vana mukoma Jonga Kandimiri vana Sisima Velasi nana Mike Huve vese 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 ai ndinofara zvangu ndipa Pretoria pa starangu ndadzoka zvakare ndiri mutemarege aiwa rega ndingotaura ndichiti vachuru manzu zvavanotaura vanenge vazviwana papi zanupefu ine painito gara chaipo here pachayo ichitonatsa kuudzana zvekuti kana nenganzi uya kuzotaura kudande mudandoko anatse kutaura zvinenge zvichisota havana kana nechavari kumbotaura chipenje papa vamunangagwa vakahwina maelection kupi kwavakahwina maelection kana vakahwina maelection vari kukundikana sei kuti nyika ienderere mberi nyika ipi yamakambonzwa pasi rese inonzi inostrika madokta inostrika madokta makazviona kupi izvozvo patanongoramba chikotaura chinhu chimwe chete ichocho vazvikonewa vazvikonewa chete ngavabvume ngavabvume chinonyanya kunetsa pazanupf ndechekuti vakanyanya kugara mupawa nguva refu vasina munhu anovakutidzira saka uzve vakaita tsvangirai vakaona kuti tsvangirai mupanduki izvo tsvangirai anga asiri mupanduki aida kuti vagadzirise nyaya yekumapurazi chachaiyo kuzosvika vanongonopinda sehoa vachinomera sehoa tsvangirai ndeanga nemanifesto yacho vakakopera vanokopera asi havazogonuita chaizvo chaizvo zvinenge zvichidikanwa iye zvinotarisa yamona vaiindurojusa mari mari isingatengi kana chunhu ikozvo zvinotaura zvekuti $10 inotongobuda pasina kana hapana chaora chunhu ichi mani ngavabvume vakonewa ngavabvume chete vakonewa.
Makadiko mukoma tananyanyi wahwande nevamwe vese vasina vatina kudomwa nemazita tinokutendai nebasa ramuri kubata uri kutiudzani nhau dzechokwadi dziri kuitika muzimbabwe nyange zvedu tiri musouth africa takatiza nhamo iri kudasambuka iri munyika medu iyo baba tanetseka baba chero muno munyika matiri tokubatwa senhapwa tinongonzi makwerekwere baba tarisai kuti mwari dai ationerawo nyika yedu yanaka taitinechichema kuti vachamisa dai vagadzirisa nyika vamunangagwa vauraya nyika taichema navamugabe vakanga vari nani vaiti zvinhu kana zvakwira vaibvisa mazero zvino vamunangagwavo havana basa nazvo kuti zvamira sei vanongoti chiro zvakanaka kudii kwavo havana basa nevanhu vanozofunga vanhu kana nguva yemaelection yasvika vabata tambura muno munyika yevaridzi.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7. Tinokukurudzira kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 038 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weSouth Sudan vaSalva Kiir nemutungamiriri webato rinovakwikwidza vaRiek Machar vakabvumirana kuumba hurumende yomubatanidzwa mwedzi wapfukadzi usati wapera. Vatungamiriri vaviri ava vari kumanikidzwa neUnited Nations neAmerica kuti vaumbe hurumende yomubatanidzwa kuti ifane kutonga hurukuro dzichienderera mberi. Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwevatori venhau reCommittee to Protect Journalists rinoti uwandu hwevatori venhau vakaurawa pasi pose muna 2019 hwakadzika kupfuura makore ese mumakore gumi. Sangano iri rinoti zvekare muSyria ndimo makaurawa vatori venhau vazhinji kupfuura dzimwe nyika. MuSyria makaurawa vatori venhau vanoita 134 muna 2019. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani inogadzira ndege yeBoeing yazivisa kuti kutangidza mwedzi unouya ichambomira kugadzira ndege dze737 Max idzo dziri kutengwa kupfuura dzimwe ndege dzavainogadzira mushure mevanoona nezvendege veFederal Aviation Administration vaizivisa kuti havasi kuzobvumidza kuti ndege dzerudzi urwu dzishandiswe gore rino. Nhano yatorwa iyi iri kukonzera kushushikana kwevashandi vazhinji apo zororo reChristmas raswedera. Asi Boeing yazivisawo kuti pari zvino haisi kuzomisa vashandi vayo mabasa kunyangwe hazvo vanenge vasingagadziri ndege idzi. Boeing ine vashandi vanopfuura zviuru gumi nezviviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinobvumirana kuti kumiswa kwekugadzirwa kwendege idzi kuchavhiringa zvinhu zvakawanda munyaya dzezveupfumi munyika. Ndege dze737 Max dzakarambidzwa kushandiswa kubva muna kurume mushure metsauna mbiri dzendege idzi dzakauraya vanhu 350. Zvinonzi chimwe chakakanganiswa nekambani yeBoeing ndechechimiro chendege idzi, uye pane zvimwe zvinhu zvaifanirwa kudai zvakaonekwa kuti hazvina kumira zvakanaka padzaigadzirwa. Sachigaro weBoeing vaDennis Malberg vakatobiswa pachigaro vachinzi vaifanira kudai vakaona zvinhu zvisina kumira zvakanaka pandege idzi dzisati dzauraya vanhu.
Attention all forget. So ininindarira. Well it's a boom better. Charles. Ko pai mai reveri zamani pamakati mai vanodonyesa muzika.
Ako iwewe signal. Wai reveri pa wai titirarira.
Darira vayo manzi atinoimba ko iwe sei wakazuva imba.
Anangana nakerwa namai vakanaka vaikozeresa mushina. Araifa marije kwina kwina nakapa ndatofunga Katarina tikasara takastika pakona
kunyepa dasa munerutiva amuni kuona pano mbururuka siva ndapa muna buritsa zveka netanyu manongezera muchibva matera
aruzi rutiva ndere munhu venyama anditori nirupa rinomhanya
tese tinaro ropa rakadaro munerutiva ndiziye makadaro paimaire verishamani pamakati mai vanodonyesa musika.
Boy, we were signaling. Why, hey, boy, why did you say that?
Hey, hey, boy, yo, man, see, I didn't know him, but boy, you were saying what I saw him, but
anangadana kewa na mai wakanaka vaikozereza jakanyaka.
Ona rutiva rwawinaro mukadzi wako akati tinazvo ndiudze wapfungwa dzawinazvo pamunini zvivi ndimunazvo
anitozviziva kuti inotambika kana naiwe wandombokomendwa ndakazongosara ndakastika nyika ichindengendeka
paimaireveri chamani pamakati mai vanodonyesa muzika
ako iwewe signal.
Boom Beto na Jazz Signal, mairewe hii. Tashika kumagumeo churungwa chedu chanasi. Tumbo tarisa vanga zhuri munao. Vaembo ye mtunga miri we South Africa, Thabo Mbeki, vano sanganavo newe Makereke muZimbabwe. Sangano rechitungiza Omnibus Operators Association, rinoti kuwanikwa kwemafuta ediesel mudhorobha kwave kuita nani. Tashika kumagumeo churungwa chedu chanasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri Washington DC, ndoti mosara zvakanaka.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhla ka 18 kumpa.